Nile time out chokuti ndisangana ne vanhu vanguva kumusha. Tinongoshoko kuti ndikesadza ndikemazondo tinwo chibo kusupa nekungoti tionane tinongoziyana zvevanhu vekumusha sezvo tiri kunongo tiri kumasango uko kwatinenge tichitsvaka zvakabvira zvakasiyana. Saka ndauya kunongo ndokwandiri kuona ndashamwa ndaona nevanhu vakatidza navo kuhaisi namowo vanobva kumaraini kwatakakurira. Saka tongotambura zvedu.
Makakurira kupi?
Ndakakurira kumabhuku nekubudiriro.
Asi pane zvamuri kushambadzirawo here mukoma kuda kana kuti muri kungosangana henyu nevamwe?
Ndiri kutongosangana nevanhu vangu nevamwe nechitotengawo zviri kutengeswawo nevamwe kuno kana zvavanazvo. Ndaona vanhu vanotumira zvinhu kumusha vane bhizinesi iroro. Saka ndichingobvunza kuti saka ndadawo kuti muriwo tuhembe twanguwo kumusha vanhu vanopfekawo vachishambidzika. Ndakutokwanisa kunge ndichitumirawo navo. Zvinhu zvangatingaziye kudhara bhati izvo zvaakuzviziya bhokosi kunoko.
Tichitarisawo zviri kuitwa ikoko mungati ndiwo zvama muchitarisira here zvakarongeka zvakanaka?
Mune zvese zvinenge zvichiitika ka zvinhu zvashamba zvimene zvakanaka patiri so far turn out iri right vanobva kuva kwakawanda wanda saka nokuronga kwavakaita kwacho ikoko I think zvinenge zvakarongeka even though it might not be perfect but zviri kutoshanda because tiri kufara sterek nehama neshamwari.